shanda shirwa yo kwero beche kujiwa anga ndiji iyo zvazvo kuti kwanzi madhara nematumba agone kusvira inema inyaya kuti vakadzi ndiyo mirenge mune magomba maombe is long une tight pulls says my slender so I don't wanna lie like unonakirwa inini I enjoyed a lot like madhara matumbu aiwa vanonosvira vaya yange chinzi in yanzi out yanzi in ndotidhewa rambai makabata ipapo kani ndobva ndoita kusumukira nemuchiuno zvekuti china mwalika ndinyatsopedza masipotsi ndobva ndavasumukira ndoita kuvakurungira kudai ndikati d ndikati h ndikati e ndikati w ndikati a nechiuno chidhewa murume mukuru achita kubowa kudai I enjoyed the sex with him like it was so nice. Just depends on my matumba vana mborombe. Mborombe is just mboro guys. Let me be honest with you. Mborombe unogona kuita